This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera wakanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chikumi 18 2015.
Makateerera Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri ndichitevera zvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vagari vemuHarare vofarira urongwa hwekanzuru unoita kuti vabhadhare mabhiri avo vachishandisa dandemutande repa internet.
Nyanzvi dzoshushikana nechikwereto chehurumende icho chinonzi chiri kuramba chichikwira munyika.
Nhasi tinonzwa nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzichizeya matambudziko akatarisana nenyika pamwe nekutsvaga nzira dzingabatsire zviri kunetsa.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vagari vemuHarare vanoti vanotambira nemufaro urongwa hwekanzuru hwekuti vabhadhare mari dzavo kukanzuru vachishandisa unyanzvi hwemazuva ano hwedande mutande kana kuti internet. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vagari vemuHarare vanoti vanofarira urongwa uhu sezvo mahofisi ese ekanzuru achange ave kubatanidzwa padande mutande nemahofisi makuru ekanzuru anoita nezvemari ari kuRowan Martin. Vagari vanoti izvi zvichaita kuti vakwanise kuona mari dzavabhadhara kana zvikwereti zvavo vasina kuenda kumahofisi ekanzuru sezvavagara vachiita makore ose. Vachitaura mushure mekuona kuti urongwa uhu hunoshanda sei, vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano recombined Harare Residents Association Association vatendai muchada vati danho ratorwa nekanzuru rakanaka chose uye urongwa uhu hunofanira kuiswa mumisha yese muguta.
Vakwanisa kuti vakonekte maofisa pa internet kuti vanhu pavanobhadhara mari dzavo zvibva zvaonekwa kuRowan Martin ipapo ipapo. Havichambomirira kuti vanozouya kupera kwezuva kana kupera kwevhiki kana kuti pachazoita kakufambidzana kwemari. Saka tinongotenda kanzuru kuti dai varamba vakadaro, asi chikuru zve tachitakumbira kuti dai vachinja vanhu varikuvapa sevhisi ye internet inova yotel 1 because internet yavandofunga patafamba kuma district office atatichiona pamwe tananga tichisvika zvinhu zvavo zvazvakagara pasi zvisiri kufamba internet yavo.
Amai Regina Bakuri vesangano reHarare Residents Trust avo vatobhadhara mari yavo vakaona kushanda kweurongwa hutsva uhu vati hwakanaka chose uye vanoona sekuti huchakurudzira kuti veruzhinji vabhadhare mari yemitero kukanzuru.
Vanofarwa kunge vachitoisa Harare yese kuitira kuti munhu wese ave connected, nokuti chinomwe chinozoita kuti vanhu vasabhadhara kushaya trust kuti zvino mari yangu yandakabhadhara last month zvaisina kuapia yaendepi, yatorwa nani, aidya ndiani, yaenda here kukanzuru hatizozivi, yozonzi yakuzoapia next month yaane interest.
Munyori musangano runomirira shirikadzi Rewidows Association Economic Empowerment of Zimbabwe, amai Dorin Chimana, vatiwo vanhu vange vari kuchema chema nemabhiri avange vachiwana uye chirongwa ichi chichajekesa mabhiri aya.
Ndokuti chirongwa ichi chakanaka, chakunyatsotibatsira kuti zvinhu zvise transparency. Wakunyatsoona wega pete zvekungoti chipepa chanchingouya usingazivi kuti nhamba dzacho dzabipi. Saka chirongwa chachauya chinongoenda kungonozvionerawo pascreen.
Nengo yesangano runomirira vana soro jena reZimbabwe Older Persons Association vaGibson Jarava ndemuyo avo vati vafara neurongwa hutsva hwekanzuru.
Asi iye zvinezvi tinofara kuti vagadzai online ukabhadhara kubranch kwako inobva yatongobuda straight kuhedquota payment yakeyo. Saka wekuhedquota unobva aona kuti munhu akabhadhara, hapasina brought forward.
Vachitaura apo vange vachiratidza masangano anomirira vagari nemasangano akasiyana-siyana muguta vanoona nezvekuburiswa kwemashoko mukanzuru yeHarare vaMichael Chideme vati pasi peurongwa hutsva uhu vagari vave kukwanisa kubhadhara mari dzavo nekungotaura nhamba yepamba pavo kwete kuenda nebhiri sezvaidiwa kare. Urongwa uhu hwaakutoshanda kumahofisi ekanzuru ari kukuwadzana Mufakose, Glenview, Budirone Highfield, vachideme vati pane urongwa hwekuendesa urongwa uhu kumahofisi ese ekanzuru muguta. Vakurudzira vagari kuti vanyorese padande mutande rekanzuru kuti vakwanise kuona mabhiri avo ipapo kana vachinge vabhadhara pangave pacellphone, mubhanga kana kumahofisi ekanzuru. Zvichakadai vachideme vati vagari nemakambani vane chikwereti chinodarika mamiriyoni mazana matatu emadhora uye kanzuru yave kutora matano ekutengesa dzimba kana midziyo yevanhu vane zvikwereti. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ razivisa kuti mari irikweretwa nehurumende mumabhanga emunyika yakwira kusvika pamamiriyoni mazana makumi matatu nematatu nemasere emadhora kubva pamamiriyoni makumi manomwe nemashanu emadhora mukati memakore maviri apfuura. Asi zvinonzi nyaya yekuti hurumende iri kutora mari yakawanda kubva kumabhanga iyi yava kupa kuti vemakambani vasare vasinawo mari yekukwereta kuti vaite mabasa avo. Izvi zvinonzi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi zvichapa kuti upfumi hutadze kugadzikana. Hurumende inonzi iri kukwereta mari yakawanda kuti ibhadhare vashandi vayo uye zviri kukonzerwawo nekuti hapachina mari yemitero yakawanda iri kubhadharwa sezvo makambani akawanda ari kuvharwa. Mukuziya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vaimbotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce kana kuti ZNCC vaLaxon Zembe kuti tinzwewo maonero avo.
Ndizvozvo chaizvo zviri kuitika zvichiri kuparurwa neweRBZ zviri kuitika muekonomi medu. Chikonzero chikuru chiri kuitika ndechekuti iye zvino izvi tine mari shoma shoma irimo munyika medu iri kutenderera. Izvi zvoita kuti mari iyoyo idhure nekuti chiro chese mari inotengeswa. Inonzi interest iyai ndo price yemari. Ukanokwereta mari unobhadhara interest pane vakwereta, ndo price yacho iyoyo yemari youri kupiwa kubhengi. Iye zvino izvi mutengo wemari kubva kumabhengi wakakwira zvikurusa nekuti mari iripo ishoma. Ndechekutanga. Chechipiri, nyaya dzedu dzematongerwo enyika dziri kuvhiringidza nekubvongonyodza mamiriro akaita zviro zveupfumi munyika medu.
Zvii zvimwe zvingaitwe kugadzirisa dambudziko iri?
Kana zvematongerwo enyika zvisina kugadzikana nezveupfumi hazvigadzikani zvakare, wane mari dzekubva kune dzimwe nyika, wanoda kuita mabhizinisi, wanoda kushamuridzana nekudyidzana nesu, wanobva watya wachishira kure nekuti zviro zvinenge zvisina kugadzikana zvakanaka. Saka tirikukumbira nechekuti vakuru vakuru vedu vane zvematongerwo enyika dai vagadzirisa vaona kuti nyaya dzematongerwo enyika idzi dzamira zvakanaka naka kusara ndekuchiita bongozozo riripo iye zvinezvi nekuti hapana munhu anoziva kuti mangwana kunopfuma kwakaita sei. Ndo yetinoti risk mubhizinesi iyoyo nekuti kune uncertainty, hauzive kuti mangwana chii chaitika. Chimwezve ndichinoita ndechekuti mitemo yedu yetinoisa tinoramba tichiti tirisati tichinja tichinja mangwana tikamuka mangwana tachinja futi mutemo wacho. Vanhu vemabhizinesi vanoda mutemo unoziva kuti pane mutemo wakati nekuti bhizinesi kana uchiisa investment in business uri kuisa kwemakore 10-20 unenge wakatarisira ende unenge wakatarisira kuti zviro zvicharamba zvakamira semamiriro azvakaita. Asi chinotinetsa munyika medu ndezvekuti mitemo yacho inochinja chinja ende hapana kunyasa kuwirirana kunoitika makurukota ehurumende. Umwe naumwe anenge achitaura zvake zvaanofunga zvokakusanzwisisa nekuita kuti vanhu vemabhizinesi vashaye gwara chairo chairo rekuti zviro izvi zvakanyatsa kunanga kupi ende zvakamira sei. Izvi zvinobva zvadzinga vanhu vanoda kutibatsira nemari, vanoda kuuya vachiinvesta mari dzavo muZimbabwe.
VaLaxon Zembe inyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vaimbotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce kana kuti ZNCC vanga vari paRunare muHarare.
Makateerera kuStudio 7 munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave.
Munokwanisa kunzwa Studio 7 pa channel Zim muchishandisa decoder RewizTech kubvana 7 pm kusvika na 9 pm.
Chirongwa ichi chinodzokororwa zvakare na 11 kusvika 1 am. Kana muri pa WizTech tsvagai channel yakanzi CH Zim.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mukuru wechechi Roman Catholic Pope Francis vakurudzira pasi rose kuti rurwisane nekushandura nekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze kuitira kuti mamiriro epasi rose asavhiringikwe. Mutsamba yavanyora nhasi Pope Francis vatsigira mabasa ari kuitwa nenyanzvi ayo anoburitsa pachena kuti maitiro evanhu pasi rose ndo ari kunyanya kukonzera kushanduka kwemamiriro ekunze uko kuri kuparadza zviwanikwa nezvakatikomberedza.
Mauto emusomalia amisa nhasi chikwata cheAlshabab icho changa chichida kurwisa musangano wezvematongerwo enyika wanga uchiitwa muguta reAdo. Vakuru vakuru vehurumende yesomalia vanoti murwi mumwe chete anopfurikidza mwero azviputitsira bhambu pagedhe repanga pachiitirwa musangano uyu uye vamwe varume vatatu vanga vaine pfuti vaedza kupinda zvine chisimba pamuzinda wanga uchiitirwa musangano uyu. Asi mauto ehurumende pamwe chete neAfrican Union auraya varume ava vasati vasvika pari kuitirwa musangano.
Mamiriro ezvinhu munyika munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi anonzi ari kuramba achidzikira pasi panguva iyo mapato ose ezvematongerwo enyika ari kunzi ari kupedza nguva achitevera zvinhu zvisina maturo. Bato reMDCT rinoti hurumende yeZANU-PF ndo yaondonga nyika nekuda kweutongo hwayo hwehumbimbindoga pamwe nekutadza kuwanisa vanhu mamiriyoni maviri emabasa akavimbiswa neZANU-PF makore maviri adarika. Ukuwo ZANU-PF iri kungoramba yakabatira panyaya yezvirango zvainoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumawirira izvo inoti ndo zvagwadamisa nyika nemabvi. Vamwe ndo vanoti vezvematongerwo enyika vari kungotsvaga kuzvisimudzira vachishandisa varombo sezvo vasina zvavari kuita zvinoonekwa kunyange vari kana kusave muhurumende. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri webato reMDCT vaobert gutu pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika uye vari nhengo yeZANU-PF vamoris ngwenya. Tatanga nekubvunza vagutu kuti vanoti kudii nekuramba nyika yoenda kumawere.
Nyaya iripo ndeyekuti zvinhu muno munyika yedu yeZimbabwe nyika ichipikirwa zvaoma, upenyu chaihwo chaihwo hwagosha. Vanhu tiri kunetseka nokuti ukaona kwose kwaungafamba mungava mumadhorobheni, mungava mumagrowth point, mungava mumaruzevha, mungava iko kunonzi kuminda murefu kwakaenda manyufama unongoona kuti inhamo yoga yoga. Nokuti chiripo ndechekuti hurumende iripo yeZANU ihurumende yakonywa zvamuchose, nokuti vanoti nhasi vataura ichi mangwana vachinja, ruoko rworuboshwe rwuri kuita izvi, ruoko rwurudyi rwuri kuita izvo. Zvaakungofanana nenyika iri kungoendawo zvayo pamutserendende.
Vangwenya, pfungwa dzenyuwo pamusoro penyaya yatiri kukurukura uye mhinduro yamungapa kuna vagutu.
Tikatarisa nyaya iri kuitika pamamiriro eupfumi hwenyika, ndo zviya zvaitaurwa pese pese makore ase nguva iyoyi yese, kuti izvi zviri kutaurwa neMDC zvekudaidzira masangiri achisichinhu chakanaka. Ndo patakatoona varume nevakadzi vakuru kutoita mukurumbira anatsvangira ekudaidzira kuti chakati nechakati cheupfumi hwenyika ngachiparadzwe. Ndo zvaakuitika yezvino izvi. Mutungamiri waPurezidhendi Mugabe munhu anoona zviri mberi mberi panguva yacho iyoyo pamwe hatina kunyatsoonzwisisa kuti vairevei kuti masankizi haana kumira mushe. Ndo zviri kuitika izvozvi izvi zvaidaidzirwa nevarume vakuru nevakadzi vakuru kutoita mukurumbira kutonzi vavhoterwe kutopiwa masiti emuparamendi vachidaidzira kufa kweupfumi hwenyika.
Vagutu, ndinoziva kuti muri kuda kupindura vangwenya, asi pane nyaya iri kutaurwawo nevamwe vateereri vari kuti MDC inoramba ichingopomera ZANU-PF mhosva, asi MDC yakapuwa mukana yakapinda muhurumende. Munoti
nyaya yekuti tinopomera ZANU mhosva inyaya inenge itarwa nevanhu munguva vasingana tsonzwisisa kuti kupomera kwatinoita zvanhu mhosva uku nemhaka yei tichipomera mhosva. Takaita isu hurumende yomubatanidzwa takanga tichitorimwoo isiri makurukota, ndopatakanatsokuziva mabasa ezanu, kushata kwezanu chirimo. Nokuti wainatsoona kuti chinangwa chezanu hachisiri chekuvaka nyika. Takadzidza isu kuti pataa tiri mucheni chinhu chinoda zanu kunyanyanyanya kupfuura zvinhu zvose ipolitical power, isimba. Kana zvanga zvarwa nabrother wangu nacomrade Ngwenya vachitiwo masanction, handatomboda hangukuseka jonga nokuti yava muchirungu inonzi a tired story.
Ndimbokubatai muromo waGutu. VaNgwenya,
chandongoda kungoti ndiyeuchidze vaGutu ngechekuti pavakapinda muGNU paya ndopa zvakanyatsobudira pachena hongu kuti kuMDC kune vanhu vane makaro ezvigaro. Ndosaka yakatozopatsanurana kuenda kwamheno amheno yakupiwa nemitupo nemitupo. Iko zvino inyaya iyo yekuti vamwe vakanyatsoona kuti aiwa zviri kutaurwa navamugabe ndezvechokwadi, asi zvavatangirai ndezvekungoda kungochengetedza chavo chigaro chete. Ndosaka takaona kunyange pakavakaita kakongresi kavo kayaka kekuti iwo vatangirai ndo vakanga vakagara vachiti uyu ngaapinde avhoti, uyu ngaasapinde avhoti. Zvinoratidza pachena kuti aiwa rabato remunhu mumwe chete.
VaGutu, zvii zvamungati dai murimi muri kutonga maiita kuti zvinhu zvinge zvakanaka?
Betirisu tiri kutonga seMDC bato revanhu rinodiwa nevanhu. Chataitanga kuita kugadzirisa atinotiwo maeconomic policies, nokuti nyaya iripo muno muZimbabwe inyaya yezveikonomi. Nokuti kutambura kwose kunoita vanhu uku zvinobva mukuti ikonomi haina kumira zvakanaka.
VaNgwenya, bato rezanupf rine urongwa hweZimu Asset hwarakaparura, zvii zvamungataura kuti zvaitwa kubva pakaparurwa Zimu Asset kusvika pari nhasi?
Zvinondikatyamadza chekutanga ndechekuti tiri kuona ivo vaGutu wacho vari kuti kana ivo vauya mupawa vachazodai dai, ivo vachiramba kupinda musarudzo. Mupawa macho vanozoda kuzomupinda sei vachiramba kupinda musarudzo? Chechipiri, ko kana iwe uine zano richakanaka sezvavari kutaura kuti ibato rine vanhu, ko mungaregi vanhu sei vachitambura muchimirira kuti muzopinda mupawa kana muchikwanisa kugadzirisa zvinhu? Gadzirisaika kana muine solution, kana muine zvamunokwanisa kuita, mungazomirira here kuti inini mupinde mupawa? Madhona zvaanobatsira vanhu anobatsira ari mupawa here?
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari nhengo yezanupf vaMaurice Ngwenya vari parunhare kuVictoria Falls. Manzwawo zvakare kubva kumutauriri weMDC TVaObert Gutu vari parunhare muHarare.
Madzimai arikurudzirwa kuti ave akarongeka muupenyu uye kuti amire tsika yekungozemberana nevamwe vanhu kuitira kuti ramangwana ravo ringe rakajeka. Kurudziro iyi yaitwa namai Lucia Gunguo nyanzvi munyaya nyanzvi munyaya dzezvemudzimba uye vari mufundisi, zvichitevera kukwira kuri kuita kushungurudzwa kunonzi kuri kuitwa mamwe madzimai mudzimba. Marvelous Muhlanganya uyo Studio 7 aita hurukuro namai Gunguo kuti tinzwe zvizere nezvenyaya iyi.
Ini chokutanga ndinongofunga kuti kutotanga mireji yacho isati yambonetsa uchingori munhu akasvigarira makuru, mumwe nomumwe ngaari nedonzvo rekuve munhu ane upenyu hwake achizvigadzira upenyu hwake, uri munhu anoisa value paupenyu hwako wega iye. Nekuti vanhu vanochinja, people change, you know, husband can change any time, wives can change any time. Saka be a person anove nelife, even ukanzuriwega wakamira apo, you can have a life on your own. Because at the end of the day, kana murume akachita akabuda mumba akanoenda kugirlfriend, iwe ukasara wasara, but uri munhu anogona kuzviriritira, uri munhu anogona kumira uri wega even munhu yeye asisipo. Saka I think ndo challenge yombe yatinayo kuti upenyu ngausasendama pane umwe munhu, iva noupenyu hwako iwe unogona kuenderera mberi whether it any time a spouse has changed.
Takanyanyotarisa madzimai, zvii zvamungavakurudzire sekutaura kwamuri kuita kuti mudzimai ngaave akarongeka, angarongeke sei kuti achinge azotarisana nedambudziko rakadai agone kuzorigadzirisa mune ramangwana?
Chekutanga, kune vaya vachiri kukwanisa kuzvidzosera kuzvikoro, kuenda kuchikoro kudzidza, munhu dzokera kuchikoro udzidze. Chechipiri, kana uri munhu anokwanisa kuita mibato yemaoko, kushanda kutengesa tengesa uchiwana kamari ka unowana ikakupa zuva munhu shanda tengesa tengesa kuti wane zvekuzviriritira nazvo then chechipiri keep my relations because at the end of the day ina I believe kuti hapana munhu anogara ina isolation tine ma support groups atinawo ma support systems atinawo my family members is support system as well saka ndine munhu wekuti ndine ma relations akanaka nema support system dzangu kungava kuchechi kubasa ndine pekutangira ndine kukurukura nawo dambudziko rangu pandinori face handizori face ndiri one ndine vamwewo vekukurukura nawo zvimwe zvacho zvatinovakurudzira ndizvozvo zvokuti sometimes kana muriko kudzimba number one muzvisarara malife yekufungirana kana pane pamusiri kunzwisana kubvunzanai kurukurai mumba menyu kana une pausiri kunzwisa kana number two ukaonawo kuti ndiri kukurukura but munhu wangu anenge ari kuramba achibuda kunze uchitoona kuti ari kuramba zvake but unenge une zvauri kuona nezvauri kubata kuti munhu anenge ane mamwe maafeits kunze kurudziro yedu inenge reyekuti hazvidzivirire bhozoitwe chirwere chiriko ichi chichishandisai nzira yekudzivirirana nokuti at the end of the day munhu unorwara
nyanzvi munyaya dzekugarisana mudzimba uye vari mufundisi amai Lucia Gonguo vachitaura vari parunare muHarare naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Nhasi muchirongwa chedu chemadzimai paLife Talk tichange tine nyanzvi munyaya dzekugarisana mudzimba amai Lucia Gonguo ava vachange vachipa pfungwa dzavo kuti zvingabatsira sei madzimai kuti vave vakarongeka mudzimba. Vamwe madzimai vanonzi vari kushungurudzwa nekusagarisana zvakanaka nemuri dzavo asi vachitadza kugadzirisa matambudziko aya. Asi vamwe vanoti dambudziko iri harisi kumadzimai oga. Munoionawo sei nyaya iyi?
Kana muchida kupinda muchirongwa chedu titumirei matext messages panamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Bato reMDC inotungamirwa navavoti Mancube radoma nhengo itsva dzeutungamiri hwaro hwenational executive nechinangwa chekusimbisa bato uye kuzadzisa zvigaro zvakasiyiwa nenhengo dzimwe dzichidzokera kubato reMDCT. Vavasa chigaro webato iri ndava Jacob Moyo, avo vatora chigaro chakasiyiwa navaGoodrich Chimbaira, avo vava nhengo yeMDCT. Mutevedzeri wavaMoyo ndiShupikai Mandaza. Mubati wehomwe mutsva ndiTeresa Muchovo, avo vapinda pachigaro chakasiyiwa navaPaul Tembanyati Svondorapfuura. Vanyati vava nhengo yekanzuru yavana Sorojena webato kana kuti Council of Elders.
Yasvika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu, matext messages, maWhatsApp pamwe nemashoko amunotitumira paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Munyoro wekutanga anoti makadii vashamarari veStudio 7 rovai basa sebasa vakomana muchitipa nhau dzinozipa dzechokwadi. Ndini tichaona gwekwerere ndiri muSouth Africa.
Mumwe anoti uko makadiniko mukoma Blay naJonga, chokwadi chakanaka chinorumbidzwa, basa munogona chose kuti pakurira nhau zviri pachena. Ndinotsvagawo munin'ina wangu akabva kumberengwa achienda kwamurewa. Ndakaguma kuonana naye mugore ra2004. Kubva ipapo kusvika nhasi uno, zita rake anonziye Ignatius Musekiwa, aigara munzvimbo yeChaza musha wekwaDada. Kana achizvinzwa ngaafone panhamba dzinoti 27603072257. Nhamba idzi zvakare 27603072257. Mukoma wake Pritchard Joe. Pritchard ndiye atumira tsamba iyi Jonga.
Mumwe anoti ndinoti basa sebasa vakomana nekuudza vanhu chokwadi. Ndimhoreserewo vanhu ava baba naamai Brenda kuBF kuDabi nasekuru vangu vaPetere kuDonene. Ndoti kufara ndini wenyu Prince Rice kuNgezi kuMondoro.
Mwanotiwo makadii mukoma B&J pabasa murishasha, ndifarisireo vana vangu Tatenda, Enoch na Peter Shoko.
Mumwe anoti makadii mose vashamarari veStudio 7. Ndimboreserewo shamwari yangu Blessing pamwe na Selina ndisingakanganwe jaya rangu give more ndini Vasco ku South Africa.
Mumwe anotiwo ndanzwa nekunyora kwamuri asi tsamba hadziverengwi. Ndingafara chose kana mukaverenga ino iyi. Ini ndinoitwa Frank Muganjika kumondoro. Aiwa ndinofara kwazvo nenhau dzamunotipa. Kuno kuZimbabwe tononga svosve nemuromo wedu we nenyaya yekuvanza chokwadi dai Mwari vapindira.
Itsamba pfupi pfupi yakanzi pamberi nekubudisa nhau dzechokwadi vakomana rambai makadaro ndini Bruce Pedo.
Mumwano tiwo, I thank you very much for giving us true Zimbabwe information. Greet my relatives there, muri yokwa Rukwati, nemadzibaba, nemadzimai eJohani Masowe, eChishanu. Ndini wenyu madzibaba Edson, pamberine Studio 7.
Zita rangu tunaitwa Douglas Nyama Umba, kana kuti baba va Nigel. Chekutanga ndinoti makadi zvenyu, blessing na jonga. Ndino kutendai nekutipana udzecho kwa adi chezviri kuitika munyika. Ndiri mutereri mukuru weStudio 7, kuno vano vatambura akuchina kana mabasa, uye tanzwa nekushungurudzwa nemapurisa murodi, tanzwa nekubvisa mari, tisu takutova horesa, dai Mwari vapindirawo, toraramawo senyika. Ndichafara mukaverenga yangu tsamba, ndiri kwaMutare.
Aiwa, vatereri nguva yedu semazuva ose, ndo yaita shanje. Asi, tinokutendai mose netsamba dzabanyora, tinoti rambai muchinyora, uye kutishanyira paFacebook page yedu yakanziyo VOA Shona. Mubva matifarira tinotenda. Munongo klika kuti like.
Ndizvozvo blessing. Asi tivaye uchidzo kuti kwazisana yehama neshamwari pano pa Studio 7 pamwe nekutiudza zvamunofunga nezviri kuitikawo muupenyu hwenyu. Email yedu inoti studio7@voanews.com. Kana ari matext message kana WhatsApp, tumirai kunhamba dzinoti 001-202-465-0318. Tinodzokura zvakare namba idzi 001-202-465-0318.
Ko kambo Shabini kubva kuna Thomas Mukanya mapfumota vatasvika kumagume echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa misoro yenhau zvakare.
Vagari vemuHarare vofarira urongwa hwekanzuru hunoita kuti vabhadhare mabhiri avo vachishandisa dandemutande repaindaneti.
Nyanzvi dzoshushikana nechikwereti chehurumende icho chiri kuramba chichikwira munyika.
Manzwawo kubva kumutauriri weMDC pamwe nenyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika pavanga vachiziya matambudziko akatarisana nenyika pamwe nekutsvaga nzira dzingagadzirisa zviri kunetsa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu ndokusiyamina Jonga naChris Kande munhau dzechirungu.